Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutandira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutandira mamillions asi maprize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapa kuti nyaya yekuti vakawanda vave mamillionaire emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare. Kumatare uko tichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna Sam Nyoma kana kuti voendeswa kumatare. America yaburitsa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapa kuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1000. Pamusika wemukoto dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadandemutande kana kuti inoshandiswa padandemutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefodya ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Aiti dambudziko rine vanhu izvozvi ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uko kumaketi uku kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvatara izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransaction ari munyika aya maUS dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwepamhando yepamusoro hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins avakaunza ichiti achadzikisa mutengo achadzikamisa rate ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency nekuti komina yacho ndo imwe chete asi vakuunza currency number 3 kunonzi digital currency. Inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimani mani yedaunotenga chingwa unoshandisa sei. Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekupererwa hazvishandi. That's in short.
Asika vari kuti iyi imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatasenya dzedigital currency dzakuya kunyaya dzemabeautycoin all those things which we are still grappling with chii imhukai una isei tichikutambudzika nazvo tosa mhuri yeZimbabwe kwete inini. Asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anoinzwisisa here nekuti when ukaita police unongera kuti vanhu vakomuke kuya kudirection yavo kuti vaende vechibehave nenzira dzavo kuti vaite sekuti ukaita gold kuti musatenga mari maus kana mapuwa masimdora chitengai goridhe vanhu vanofanira kukomuka kutenga goridhe variga kutenga maus saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin saka zvinoshanda sei padigital currency chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndounoonesa vanhu mucommunity yezimbabwe ende haisi yakashanda inoshanda kumaketi inenge iri ine financial depth nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magetsi kusina internet kusina zvese izvozvo how do we use that
ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yanga yanga yakadhairectwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans aipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipata homwe kuma maministry yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukano saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutema unotenga foreign currency retiotizairechamurambamhu saka kwandiri havisi kundishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvava kutambira mamillions asi mapraise anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kumaAvenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matanho achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aGeorgina vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuro yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zviri pamutemo ndere mapurisa ekanzuru yavo asi vakaona kuti panogona kuita mirizhonga vanodaidza mapurisa ezeta rapi. Hatina kukwanisa kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa no stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi izere dzimba dzekuti vanhu vagare haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yebhindura highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambo suma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kiriyai saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda kune marank madesignated ranks ari kuanotakurira mabhazi ane nzvimbo dzakafanira kune migwagwa kune matoilets kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa aihwaka basa renyu imi semapurisa ndere kuinfosa mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matanho api?
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusoro-soro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFredrick Chava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofundidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana poita kuwirirana kuti hondo iyoyi imire, nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa henhedu, zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka mamiriro ehondo. Ende hondo haina kunaka, hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nekuda kwekurwisana kuripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasauraiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichiitika kuRwanda zviya?
America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro inotarisirwavo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvozvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya yatingati global village. Asi pane vamwewo vanotiwo nyika ngadzigadzirise matambudziko acho mukati nemidhani yacho kureva kuti nyika ingava iyo yechidhani inofanira kugadziriswa zvinhu zvayo asvika mukataka kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hombe sezvaitika kuchidhani zvoreva kuti imo muchidhani vakundikana kuwirirana saka zvodawo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyanamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Mukatarira vazvinhu matambudziko akadai awa hongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinoyai kuona kuzvigadzirisa asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro pakapo pameza asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS kuECOWAS kunenge kuri nani vanopane nyaya dzavakambopindira vakatobvisa dzimwe hurumende dzanga dzapinda kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harione Russia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwana.
Zita rangu ndonzi Mike Temwanje. I played for Cape United. I'm a Cape United player. And then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years. Then after I played in Thailand for 2 to 3 years.
Na akademi yangu ndonzi Jimmy. Ili associated na Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents and my talents. Tadiriki, wani talents.
Murikutarisa mazera api chaizvo apa?
Tikutangira pa under 13.
kusika under 21 ndo anoteka tarisira yao
tichi tarisa nyaya ye mitambo ya mlenge mchi tamba pane ligi ripo here ya muri kutamba muri ne vadika
I so far started to join a league. Both the league I tried to join a market. So far, there about 6-7 market. Yeah, Dickton Choto, yeah, FM as well. Yeah, Costa, I mean, it's me and Gutaga. It's a good one. I got to join a city league. It's a Yagadaro. And it's a consecutive week of Nevapanto to Shiko, Pataka Shika. With Vakumana, what the Madatara. Vakumana wakambotamba kuiro saka vanoziya zvinoda kuti zvidevelop maacademy andosaka takada kujoina league iyoyo ndoyatikuda kufoma
ko vana Capes nana Dynamos havana here kudhara akati aimboona kuchitambwa bhora vari market and raisers vechidika vazviri kufamba sei
nyaya iyoyo itodzimete because tikuto ndakatoshandisawo nejunior police yakatobva yatova zvinhu zvazvaiti mbotaurawo nevamwe vakuru vevamutambo vemafomer players kuti zvanga zvakanaka kuti isusu vanoona izvinhu zvakufamba maacademy eda dai kuri kuzvatakataurirana nevakuru vanhu towirirana tokwanisa kuti isusu semafomer players Capes United tokwanisa kutsvaga maplayers tiita kumarurawo irewo tichivapa maplayers mukuona kuti timu iendere mberi but takangoona kuti sevanhu vacho vasina ushungu nezvinhu zvacho saka takabva tangosiyawo kuti vatatangunguta se kuzviitira zvinhu zvedu tei
saka pane vamuri kurayiridza iko zvino izvi pane vamwe vamungadome nemazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka
ndingataura hangu handingakwanisa kutaura because vanhu vacho munoziva kuti vafana vasati vatamba bhora ka saka ukataura manje kuti muningi anokwanisa kutodazvinovakanganisa mumatambiro manje anobva afunga kuti akutamba sereki asi mutimu mangu inini ndine about 5-6 players vandi kutarisa kuti vemangwana vachavetingwawo munewstadium vachatamba uku ndokusezvatakaita izvi
zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika
mari chai chaiyo ukamuka senge vechidika ndikakuudzai kuti sife tiripo hapambona zvinhu zvakawanda pane vadika chavanotoda ka equipment mabibs ekutsemesa nemacoms handitika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu mungovatengera mazoo nechingwa because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari havangoda mari yakawanda saindiroshamisira kuti matimu akaita kana Capes vanana Dynamos vando kujunior police yakaparara sei kozi hapana chakatoti chinotodhaka itransport kuva nebhazi rekunenge watakura kana kombi ndochinotodhura badi zvimwe izvi hadisii kuti pane chinonoita
saka vanenge vachida kujoina academy yenyu vanoita sei chaizvo vangakubatei sei
vanoda kujoina academy yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369 pa13 years pandataura pa13 years ndaitaura vanoda kuenda kusouth choi south yer asi kutraining below 10 years totanga ipapo tichienda mberi
aiwa vateereri nhambe tambe inoregwa itanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
kwaziwai vatereri ndini tanonoka wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechipendero nhasi tine umwe mutereri vazvishezha kusouth africa uko vanoda kuwedzera pamashoko akataurwa zvondirapera namufundisi David Simango pamusoro pevarume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi taurai henyu maonero enyu vazvishezha
zvakanaka iva hwande nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango yandekuti nyaya ema azvinokudzira kuti munhu varume vachati nevarume ndizvo zvinotaura shoko raMwari Bhaibheri ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodoma neGomora zviparadzwe. Saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinonyoitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera nokuti mukatarisa nhasi kana pakaita murume ada kuchata nemurume machechi aripo chaizvo unotopiwa vamwe mafundiso vanoya vachiita vachikuchatisai varume nevarume vakadzi nevakadzi. Saka tiri kuona kuti machechi chaiwo chaiwo nawo atorasika akutedzera nyaya yemarights nekuti marights evanhu kave vari kutaura izvi zvekuti aiwa ngatichateitire varume. Saka ipapapo ndo panotangira kushata. Saka nhau yemaequal rights iyi marights akanaka, pane akanaka pane asingadiwi. Mukatarisa vanomirira varume vanoda kuchata nevarume vaya vanenge vachiti aiwa marights edu. Saka marights akashatira pazvinhu izvi zvekuti akapesana nezvinodiwa naMwari ashata. Tinoziva mazuva ano kune maequal rights kuti varume vakaenzana nevakadzi ndizvo vanenge vachitaura. Asi Bhaibheri ichitaura Mwari achisvika akati no, murume ndiye baba, mudzimai ari pasi pemurume. Asi nenyaya yemarights iyi tarisai muone kuti vanhu vakuenzana. Saka ndo pashatira zvinhu vawande.
Pane zvakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu? Tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda, kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi? Zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero?
Hapana chakaipa kutedzera kodzero dzevanhu nekuti kana muBhaibheri mukatarisa Mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu utsinya vakaita sevakadzi kana nherera. Asi zvinofamba sokudai, kodzero dzatinotedzera isu tinofanira kuteerera Mwari kunda vanhu, ndo zvinotaura Bhaibheri kuti teererai Mwari kukunda vanhu. Saka kana kodzero dzevanhu dzakuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa naMwari dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera, asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko raMwari Bhaibheri dzikati kudzai chirikadzi. Vanhu kana vanhu kodzero vakati ngazviitwe sekudaro nesu tinofanira kudaro. Asi tikaona zvino kana Bhaibheri ichiti kudza mubereki wako, asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa, ipapo panenge pashata.
Saka sokuona kwenyu nyayai yobatwa sei? Vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke kana kuti vakabatirwa nezvira ipi? Maonero enyu ndapi panyaya iyi? Toita sei?
Pana 1 Vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwaMwari. Saka mubvunzo kuti saka zvoitwa sei, toita sei, hatingadzinge vanhu vakadaro? Asi 1 Vakorinde 6 verse 11 yobva yati vamwe vanhu vanzi vamwe venyutu zvamakanga makaitawo pakati pedu pavakristu apa, asi vakaitwa vatsvene neshoko raKristu. Saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yaMwari, ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsvene vagofanana nevamwe vanhu vakakwanisa kugara munhaka yeumambo hwaMwari. Kuwedzerawo zvakare ndichiti shoko raMwari rinobva rati zvakare pana vaKorosi 3 verse 7 inoita kuti kutangira pavhesi 1 pacho. Asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo, vamwe vainyu maimboitawo saizvozvo. Asi makazo pavakachigamuchira Kristu vakachinja maitiro, vakatanga zvino kuchitedza mitemo yaMwari. Saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yaMwari vofamba vachitedzera iyoyo.
Saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii?
Ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge, asi ngativadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki. Tikadaro naivo vachasvika pakuonawo chokwadi chinodiwa naMwari wedu, zvimwe navo mangwana vachatendawo.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru mashoko abva kumuteereri wedu vazvishezha vari kuSouth Africa. Kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Dynamos yaro waiyo 3-2 neBulawayo Chiefs. Chicken In 0 Cape United 0 Shisham 1 Simba Bora 1. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamugela kustudio 7, ngesonto mhlaka 23 kumabasa 2023 mukitsube. Endabeni zethu namhlanje.
Amabizo asekhona e-voting committee kaazeka sasakusebenzisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathunyelwa njengebandla.
Abakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change bakhubekela phambili bedinga abazancithisa ukhetho oluzayo.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngeke sizimisele imelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground.
Ibandla lezanu-PF lisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuzulu. Amapolisa adinga ngamahlabomvu indoda ebulele wesifazana kobulawayo. Zaluthulela ezemidlalo ezabatsha lezokhulu lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa eZimbabwe lonyaka. Unkosazana Ellen Shiriya Denga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi luqhubeka kahle uhlelo lu-consensus candidate selection process.
Uhlelo lethu luhamba kuhle sibili sikhathesi sesiqedisa uhlelo olwe-vetting njengoba sazi ukuthi kwiviki ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo befila le-form eye-vetting. So khathesi iluhlelo sinazo ukuthi sezisisa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo sikavota sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho leyo esiyihlele njengebandla. So okuzayenzakala ukuthi kwinsukwane ezilandelayo sabe sesibakwazi ukuthi ngobani abavetiweyo bafunele sizakuya kwelihlelo olulandelayo olwama-Citizen Caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu, siyakhumbula ukuthi kwakulabantu abayi 30,000 abavetiwe ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-vetting lwenziwa yi-committee ye-vetting. Abantu aba-independent kuhlelo lelo. So yibabazasiqayisayise ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo, ye, kuthiwa-ke kulezi indawo lapho okungatholakali khona abantu. Kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Ade kwenzakala ukuthi kule langa salihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye besileka ukuhamba ezigabeni zonalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zikhatshana kungumango and njalo le communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje bapostpona abanye balande bayenze kwinsukwana ezintathu kumbe ezine ezidlulileyo. So akula ndawo okungathi asisele abantu konke indawo bafinyelele nalapho esesileka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele bavisa abantu. Njengoba libona for example ikharida bavetile kuthanye ngoba umbiko awuphezile ukufika. So konke uhamba ngemfanelo. Amabizo asekhona e-voting committee kaazeka sasakusebenzisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathunyelwa njengebandla.
Unkosazana Ellen Shiriya Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-ZANU-PF bathi sebengena kuzulu ngamandla ukwenzela ukuba bathole amavoti amaningi kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leli.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngeke sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground. Okuzobona thina njengebandla lezanu-PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote, sibisele umongameli welizwe, sibisele ama-MPs ethu, sibisele njalo amashi, ngenise njalo ama-councillors ethu angabe khona futhi njalo amashi.
Ye, kodwa siyabona ukuthi loma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhononayo bathi khonoku-ke okwenziweyo ama primaries wana izwa ngokuhle njengoba umunye sethizo ukuthi hayi mana wena akumela ungene yacine la sithi hayi lam sengimile konoko ke akusenze kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubanda lezamtf abangabe labo kade bejamele kwabo abakhawulelayo kodwa thina kubanda kwezamtf la ma-candidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezizathu zokuthi kubone ishei kubone ishela okubonishelwe ngakho kwaba indlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemthekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona ngabe kade kukhalele layo ngezinye indlela nabanye labo abade bekukhale ngezinye indlela kodwa kubanda lezamtf thina sikukhaleleyo ukuthi hayi osengivunyelene kosengivunyelene abantu sebebambeni ubanda sebebambeni njengebandla akulo kunye abantu abakuswelayo langokungaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso elikhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MPs sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona labo kwenezabo izizathu kodwa ezingeke zisebenze ezisebenzayo yizonezo ezokuthi khona ahlelwe ngama-candidates yibobo labo abakhona
ye kuthi lizanqoba njani abantu phela bathi basuthiseke ngokunye okwenzekala ezimbabwe kule nto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitshola kancane ngakho badla iyngqiqo zomlomo ungathini ngakhona
ngobabethi vele sinqobe isikhathi sonke yabona into ekhulunywa ngabantu ayiqaliti namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusa wonke umuntu uyakhuluma akufunayo acambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingakhala ngendlala oqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyabhathisa abantu ukuthi balime indlala kwesi sikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kunendlela khona uhulumende akula muntu oseke wafa ezimbabwe zilayo indlala
umnumzana Malaki Nkomo ukubandla leZANU-PF sixoxe laye eseyinsiza esobelweni seMatabeleland South. Kulo wesifazana okwazwe yindoda esidingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa athi umnumzana Pascal Dube ukwaze ukwakholeni saziwa kaninginengi emzimbeni wamkhanda ngelitshe wabaleka. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uChief Inspector Abednego Ncube ukhuluma ngodaba lolu.
Amapholisa kobulawayo sidinga usizo kuZulu ongasiphathisa ukuthi sithole uPascal Dube oleminyaka engamashumi amane nantathu obehlala ku-number 31 Greystock Road eMorningside. Simdinga ngecala lokubulala owesifazane uAquilini Saziwa obeleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside. Ukhanya emgwazile kanenginengi emzimbeni wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakali ukuthi kuba yini. Abantu abangaba lolwazi ukuthi uPascal Durelo engabe engaphi lingazi samapholisa aseduzane lani. Kanti ke siyaxwayisa uZulu ukuthi singathathi umthetho sifake ezandleni siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini. Alubani singazwisisani kumbe sekulamaphutha avelileyo asizameni ukuthola abantu abaseduzane silabadala besigaba silezinkonzo silamapholisa e-community relations and liaison office lezi team friendly unit silama non-governmental organizations baningi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulele udaba luyaba lusihlupha.
Lo nguChief Inspector Abednego Ncube bekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho lakwale Melika selihlenge abadabuka kulelo lizwe ababalekela impi yomvukela kule Sudan. Kubikwa ukuba abahlengwe kulelo lizwe ngabasebenza esigodlweni seMelika kule Sudan labanye. Wokhokela ibutho lakwale Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan wethule umbiko izolo othi kusancedisa abadabuka kwele Melika eBritane, France lamanye amazwe ukuba behlenge izizalwane zawo elizweni leli. Ele Russia selidinga abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 abangangena kubuto bekulwa empini yelizwe leli lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So we see that he says a must be evil.
Hello kokobe babe tetela mazo
uhlelo lomasiko lokuphela kwabantu zonke zonke sixoxa ngesiphala senkosi lenduna uDamela siluqale leviki ephelile udaba lolu siyaqhubeka njalo namhlanje sixoxa ngesiphala senkosi ake sizokunye okuningi ngesiphala senkosi
kanti sigaba sonke sithi gcwi endaweni yawansilina sivune endiprocedi sezigcini then into leyi ibingathi ayikho effective abakuthakazelelayo yilaba abapart of it yilaba abaqhubeka becontributa despite the circumstances ezingabe zikhona so silabo abantu who are contributing immensely abanye bathi bekhiphe times two abanye bathi bekhiphele i-3 years but we have the other half of the people abanye vele abangafisiyo ukubona into iphumelela kumbe abanye vele abale mindset angazi ukuthi ngiyafaka ngithini who don't want to contribute abafuna ukwamukela kuphela so angeke into abantu bonke bayakuthakazelela but iningi labo bayakuthakazelela kodwa not wonke umuntu uyakuthakazelela ekusebenzeni ke khona into leyi I can't say I can't say I'm serious. But in ngokubona kwami, the reason why I'm still on it, the reason why I won't drop it now, it's because we've managed to build into the appeal through Isiphala Senkosi. Without our extensional contribution, we've managed to build that. Through Isiphala Senkosi, we've managed to raise Isibaya Senkosi. Through Isiphala Senkosi, we've managed to get a 6.5 ton charge. Through Isiphala Senkosi, we've managed to buy imoto esibizwa ngokuthi ambulance. But these things, zonke, they complement each other. So Isiphala Senkosi then becomes broad. If it changes, I sabi yiloko esikuthi thina ngamakele kuphela. I sabi ngumuntu. Because futhi through Isiphala Senkosi, we bought izigayezimbili. Where we are saying umuntu uyakwazi ukuyagayisa ngamakele akhe kumbe ngemali. What is the reason behind that, yes, guys? Because we have half of the population abangafuni ukontribute. So if the Lesiana we then take responsibility yabantu bona labana ifide yona into in Isiphala Senkosi and then amabele akhona ahlale khona nxathi okuyindlala abantu babakhona. So one of the cows esibhomsebenzi yona lepo ziphume esigayweni esajonga Isiphala Senkosi. So if you ask me the question, is it working? I would say yes. Kulomunye umuntu wathi it all falls and rises with leadership. The leadership that we get as leadership from abantu, not for our own consumption, but for their consumption. Ningathi mina, if leadership is not a visionary, because I am a great believer ukuthi leadership is a visionary leader, ilida akumelanga ube short sighted.
Hayi, sibonge kakhulu ke Nduna Dakamela, ungathini lokusasa Nduna, sibonge kakhulu. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sihlangana njalo ngosuku lwanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona. Asimbongeni simdumise uNkulunkulu. Namhlanje ke sizabuyela njalo elizwini lethu leyana esibuye salifunda ngesikhathi sisehlukana elitholakala kuLuka chapter 24 verse lika 36. Abanye inxeka zange bezwe mbe babengekho kahle ngiphinde kufundeka kanje. Bayisakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi wabo wathi kubo ukuthula makube kinina. sigeza kuma emndeni ukuthi abantu abazama ukugcina ukuthula emzimbeni yabo. Namhlanje mfuna esikhaya nendawo ehlezi kuzo ezigodini bezicintini kanye lelizwe lakithi ukuthi kanibe uJesu kakhuluma kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi. Ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadali bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile. Ungabona abantu sebehudulelana enkantolo, emthethweni, enkundleni, kutho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile. Bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini labesihlala khona. Kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphuma uba libhoxongwane. Abanye siyazi ukuthi ngezandla zabo zinde bayantshontsha imfuyo yabanye abantu, bayalwa batshayane labanye abantu, abanye ngabagqekezayo. Singababona benjalo labo bantu ayisikuthi uphongoko wathutsha nje ukuthi enze leso senzo esingalunganga. Kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula, ngumuntu nje ophehla ungahlaliseki kwabantu. Isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula, izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile izikhathi zonke. Elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula, abafisa ukubana nayizinto zihamba ngentando yabo bona bodwa. Kanti hayi, uNkulunkulu wadala lo lalowo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo. Nampa abantu abanye ukuthula kabakufuni, kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungaxatshwana kungelangxabano. UJesu uthi ukuthula makube kini, ukakhethi ukuthi ngubani, kanandaba ukuthi ngubani lokuthi ibizo lakho linjani, kumbunjani, kumbuyini, uthi kakube lokuthula. Ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula. Into yayidabukise idanise yikuthi bonabo okukhanelwe kubo ubana yibo abaphethe abantu eziqintini, ezigodini, ngitshela kulo ilizwe. Yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula. Nxa umuntu ezathatha ulutho alubanje alubanjisiweyo yisizwe ubana alugcine, yena ayeluchaphaza, aluntshontshe, akhukhumale, anone yedwa, abanye abantu becaka ukusa kwamalanga akulethi ukuthula khona lokhu. Asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula. Asikhulekeni, sikhulekela ilizwe lakaJehova, sicela ukuthula. Labo abaphehla umsindo bacolelane lezidalwa zakho ezifuna ukuthula ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu leDynamo linqotshwe ngelebulawa Chiefs 3-2 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumelelo yeminye imidlalo efanayo: Sisham 1, Simbabwe 1, Chicken Inn 0, Capes United 0. Kusenjalo uNdumiso Vundla, wayengumgadli weqembu leHighlanders, uthi uthole nzima ngomkhuhlane wamehlo. Kubika uJoseph Njanji.
Uvundla, obesaziwa ngegama lokusoma elithi Tsuro, usele minyaka edlula elitshumi etholakale ukuba ulo mkhuhlane wamehlo oweglaucoma.
Yeah, eyesight problem lay. It all started in early 2010. By then I was based in South Africa. When it really started, angunazelelanga. But it was just one day in Jepela, ngathi semsebenzini. I realized ukuthi no, ungani mboni what you call inkulu. But it was hot ukuthi imist ngeke ibe khona. So I asked some of the guys, what's happening? Because ngani mboni inkulu. saying, no, it's all clear skies. So, yikolapo wa rena kuna alarm bells. No, something wrong. So, that's when I started running around in Zamuti, in CK, in medical attention. I'm a specialist.
Usupolo amesolo luta lego bachio msevenzo kubaliza ewenza kona ali South Africa. Watone msevenza ima hoteli ndasenda wemza kujiela kutuwa lako wapele lwa msevenzo mbaye ngasaboni kuhle. Utone penduga eka alapo afiki wa shinzo wa elini ili iso walenza laba ngonyoana.
What really happens is one eye, this right one, is totally blind. Then the other left, uti ngayon zi operation, ngatolo wenzi operation in 2010, lawa eye clinic. But there is e light. Mwaba ngenze la ele operator nga, I can see ama movement, images. Uti like, umuntu ngayon nga kamba nga mbundu ya awra, lo umuntu, le imota, but ama details ako, awe kono, uti nge wazi kuti, okay, I face kabani le, you know, I kala uko, unja, what kind of a car is it? Yeah, we don't know. Like my images, you can differentiate with Lapana. But ama details are gonna young
second. I was say pillar rooting inside into his chain, maybe to open the Gobula or Angelo to this feast or so for Inkuku, who's a Nagale Muliake.
It's something really. Any of the Angelani feast, you know, Angelani feast would be as long as I told her just one or two. Because at the moment, Nyateng is a town in Lomsiva, you know, you have been feast of Alama projects, you know, Paul's projects, Lao, here and there, just to keep me going, and Joe Mudole, Ole Mul and stuff. Even there having his cannibalism, as I know, if you can get people who can reach out, then because we've been paralyzed, I'll be very grateful. My number is 0774-907-874. Yeah, I'm going to constant in the corner. I'm going to go to the 13th Avenue, yeah, just near Ule Mosla, Pana, just opposite the Mosla, yeah, I bet in the that's why anything is a good idea. I'm going to go to the Pana, I'm going to go to the
Pana. Uvun Lao Zalelwe, to open Leo Angi, in 1979, Jalo Fundese, Humphrey Gibbs, Emba Kwega, Nilase Plumtree High, uqale udlala ibhola esikolo lezinjalo uqale udlalela iqembu la Highlanders ngo 1998 efunda esikolo se Plumtree High ube ingxenye yeqembu la Highlanders eliphakamise isicoco se league kusizini ka 1998-99 kanye la ngo 2000 which ye udlala ngo 2001 esiziya ekolijini liqeqesha ababalisi ele Hillside College waze waphenduka ebholeni ngo 2003 esedlalela iqembu le Wange ngemva kokuthola indawo yokufundisa kulelo dolobho uthi uLesifiso esekubuyela efundisa njalo eminyakeni edluleyo wenze izifundo ezokufundisa abantwana abakhubazekileyo ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sike sizwe ezomculo.
Baba no mama, baba no mama.
Yebo, salibonani lonke emhlabeni wonke jikelele njoba nisakazweni omkhulu kangaka eStudio 7 ye nguJays Marabini lo. Yeah, ngethule umbiko omuhle kakhulu ukuthi khona thina njengeband mina leband yami siya eHarare lapho siyabe sikhona siyathokozisa abalandeli bethu abaningi kakhulu abaseHarare abasithandayo njalo si promoter i-album yethu entsha le ethi Xola njalo ukuthi sihlangane labantu khona basazi kangcono lo msebenzi wethu bawazi kangcono engikwenza so ngakho ke asi amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu njengamanje iband si ready. Everything is ready and lama venues ngale people are expecting us, and it's good that mfono abantu abaningi they inquire about us coming to Harare. So futhi isikhangelele ukuthi khona kube kuhle kakhulu ikakhulu kusukela mhla ka 28 sebe se Theatre and the Park suka lapha siye Ruwa siye Bar Road lapha sebe sicha khona la kwezinye indawo nje kuyabe kumnandi kakhulu. Kukhulu kakhulu khona ukuthi senele sithethi ya Harare ku-Capital City ngoba esikhathi esiningi abaculi abase Harare ababuya ngapha emathebeleni. Lathi sifuna ukuthi siyebona khona ukuthi kathi khona kunjani eHarare. So ngakho ke siyakhona, we are very excited, sijabule kakhulu njengeband, we are really ready for it. Sibanikeza umculo olohlonze olomehluko futhi esingathi khona original ngesikhiwa esiyabanikeza khona. So yeah, so thina sidlala umculo esizwenzela wona le band onganga ukuthi khona abantu bakhangilele endaweni ukuthi khona kuzaba mnandi kakhulu.
Ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula thula sizwe thula sizwe ungabokhala wena.
Ngajabula ukuthi ngithole leli thuba kakhulu ukuthi ngikhulume labantu bonke nje emhlabeni wonke, ngibazisa ngomsebenzi engiwenzayo sile album yethu. Njalo siyatholakala kubo Facebook, siyathola kubo Instagram, siyatholakala kuzo zonke indawo nje kubo YouTube, abantu ababona imisebenzi kaJazz Marabini ayenzayo endaweni ezijeneyo. So ngiyalithanda lonke abantu. Awu awu awu, kwazi kwamnandi ukuba semhlakazweni omkhulu kangaka. Jazz Marabini one time.
JJZ uthi ke ungalahli themba. Siyabonga kakhulu ke JJ kolapho ke usiqhubela uhlelo lwethu namhlanje singakavalelisi lapha sikhangele ebezikhokhela. Abakubandla eliphikisayo le-Citizen Scholarship for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo. Ibandla le-ZANU-PF elisanda kuqhiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga amehlo abomvu indoda ebulele kwesifazana kobulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa umthembo sithemba uKeith Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.